This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kava tereri tunosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri nyamavhuvhu 16 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065 ni 15460 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
I'm traveling in the United States and ndiri kuAtlanta, Georgia. I'm in Atlanta, Georgia at the moment. Met Zimbabweans nezuro, and the day before takasangana nemaZimbabweans nezuro nemarimwe zuro takasangana tikataura nyaya tichigadzi toida sei kuti nyika yedu igadzirwe.
Pastor Ivan Mawarire voshanya kuAmerica asi vanhu vachipesana pfungwa nezvekumboenda kwavo muupoteri. Hurumende yonetsana nemagweta anorwira kodzero dzevanhu nemutemo wairi kuda kuparura wekusora kana kuti cyber bill. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzopesana maonero panyaya yebhiri remutemo wezvicherwa wekuti makambani ekunze anopiwa maresinesi anofanira kutanga anyoresa pamusika weZimbabwe Stock Exchange. Vakuru vesangano reRural Teachers Union of Zimbabwe vopinda muzuva repiri vachiratidzira nekufamba netsoka kubva kumutawatawa mudunhu ramaramba pfungwe kuenda kuHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Pastor Ivan Mawarire vehashtag this flag vari kushanyira nyika yeAmerica asi vanhu vachipesana pfungwa nezvekumbobuda kwavo munyika. Ngatinzwei nyaya ina Patricia Mudadigwa.
VaMawarira vakatanga chirongwa chehashtag this flag vakabuda munyika mushure mekumbosungwa vachinzi vaida kupandukira hurumende vakamboenda kusouth Africa. VaMawarire vanoti nzendo dzekusouth Africa neAmerica dzakagara dzarongwa vasati vabuda munyika. VaMawarire vanga vari muAtlanta, Georgia uye vanenge vari pamuzinda weVoice of America mangwana muWashington DC.
Thank you. Ndinoda kukutendai for the support that you keep giving Zimbabwe. She needs your support now more than ever before. Haistombori nguva yekuregedza. This is not the time for you and I not to give the support to Zimbabwe that she needs. Nekuti inini newe, you and me are the ones who are responsible. Tisu tine basa rekuti tigadzire nyika yedu. I'm traveling in the United States. Ndiri kuAtlanta, Georgia. I'm in Atlanta, Georgia at the moment. Met Zimbabweans nezuro, and the day before takasangana nemaZimbabweans nezuro nemarimwe zuro sangana tikataura nyaya tichigadzi toida sei kuti nyika yedu igadzirwe. Nekuti umwe neumwe ari kunzwa kubayiwa mumwoyo make. Every person feels in their heart that we've got to fix this, so we are committed. This flag, guys, hakuzi kufa, kutokura. Wherever we're going, we're setting up structures, we're setting up teams that are coordinating, coming up with ideas kuti toita sei kuti tiise pressure. What do we do to put pressure on this government to listen, to attend to its people?
Mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vava kugara vachishorawo vaMawarire vachiti vari kuda kukanganisa magariro evanhu munyika. Ko kumbobuda kwavaMawarire munyika kunorevei? Vaimbo vakanzura muHarare vaWorship Dumba vari kushora kumbobuda munyika kwaPastor Ivan Mawarire.
Mawarire ari message yainayo, imessage jai yakanakisisa zvachose. But zvaazvisarudzira kuti abude munyika muno oita fight and building structures outside, handifungi kuti zvine njere yakakwana. Zvaakupangidza kuna vamwe kunge munakanga angogorawo zvake aine zvaaitotsvaga kuti aone the best way yekuti angowana visa freely yokubuda muno munyika. Because a true fighter, murwi chai chai wevanhu wekodzero dzevanhu, anorwa nevanhu.
Mumwe mugari wemuHarare vaWisdom Mugagari vanotiwo vamawarire vakakanganisa nekukurumidza kubuda munyika.
Mawarire ndinovimba kuti kampeni yavanga vatanga yanga yakanaka zvakanyanya, nekuti vanga vachitaura zvavo nenyaya yekuti hurumende inge ichitonga vanhu zvakanaka. Asi dambudziko ravaita nderekuti zvaitaura vachiti hatichatyi, tinoramba tichingorwisa zvakadaro. Vanenge vakazosaita saizvozvo, nokuti tinoona vachiinda kusouth africa ke zvino vamwari kuti vari kuamerica vakazokoshesa safety yavo kupfuura vamwe vavakasiya. Kune vanhu vakawanda vaivafollowa, vaivateverera, vanova vari kushava kuti votangira papi. Kana vari zviro kwazvo vasiri kushandiswa namumwe munhu, ngavadzoke kumba toita mubatira pamwe, toendera mberi nekupusha kuti tive neugaro hwakanaka, tichitaurira vamugabe nevakutonga namakuru kuti avo kuti aiwa zvakwana ngavachizorora.
Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vadzikamaibere vanoti havaone chakaipa pane zvakaitwa navamawarire, vachiti vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vaitaidzamara vakatsakatika mushure mekutora nzira yofambwa navamawarire.
Nekuda kwenyaya yekuti iyo munyika ino tinoziva kuti kazhinji vanhu vanotaura mafungiro anopokana nehurumende vanhu ivavo vanosangana netsaona dzakasiyana-siyana, chipasemuenzaniso kutsakatika kwakaita vaitaidzamara. So ini semurwiri wetsununguko ndinoona sekuti munhu wese, ende ndinokurudzira kuti munhu wese anorwira kodzero dzevanhu, kana anorwira kuti vanhu vange vachiwana rusununguko, kana kuti vange vachiremekedzwa kodzero dzavo, munhu wese anenge aine kodzero uye zvekare anotarisirwa kuti pamusoro pazvose aise ruremekedzo rweupenyu pamusoro pazvose, yatinoti human life zvekare nehuman dignity. Munhu anotosungirwa kuti ange achizvichengetedza nekuda kwekuti mhuri yake inotarisira kubva kwaari. Zvekare tinotarisira, yakapfuura nguva yekuti tinge tichitarisira magamba vakavigwa kuiroseka, tinotarisira magamba vapenyu vanoramba vachitibatsira kurwira rusununguko.
Nyaya yekuti vamawarire vogara munyika here kana kugara muupoteri iri kukonzera kusawirirana munyika. Nyaya yavamawarire iyi iri kutsviriridza pamadande mudande akaita seFacebook neWhatsApp. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Utungamiri wesangano revarairidzi vekumaruwa reRural Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti RTUZ, nhasi wapinda muzuva repiri uchifamba netsoka uchiratidzira uchibva kumutavatava mudunhu remaramba pfungwe wakananga kuHarare. Mutauriri wesangano iri vaRobson Ruhanya vanoti kunyangwe urongwa hwavo husati hwakanganiswa kusvika pari zvino, vari kusangana nezvimhingamupinyi zvakaita sekutyisidzirwa nevezvematongerwo enyika zvikuru veZANU-PF, zvichitevera kutorerwa kwavanoti vaitwa chikafu chavo usiku nevanofungidzirwa kunzi ndevechidiki veZANU-PF pachikoro chenyagande panove pavarara. VaRuhanya vanoti nhasi vakwanisa kufamba makiromita 20 kubva panyagande kunosvika pamashambanaka. Utungamiri uhu huri kutarisirwa kunosiya tsamba dzenyunyuto kumahofisi edzidzo paMurewa nekuGoromonzi, kuchizotiwo kumahofisi ebazi redzidzo muHarare pamwe nehofisi yezvevashandi. Ngatinzwei hurukuro yataita navaRuhanya panyaya iyi.
Panyagande primary ndipo patakararira, takaata mukama kuseni tikadarika parosbachikuwa primary and secondary school, tikabvapo tikaenda pakatiyo. Ndinotabva ipapo ndio patazosvika pamashambanaka.
Nezuro makava muine dambudziko ramakava mambosangana naro mushure mekunge mambotyisidzirwa nevenzvimbo iyoyo, nhasi hamuna here kusangana nematambudziko?
Zvakatoitika nezvokuti nezuro patakabva kundosubmita petition yedu kudistrict office, takatretinwa nestate agent wataka achitotaura kuti haimimi sei machuza kuzumba maramba pfumwe instead of other areas in Zimbabwe, when in actual fact you know kuti kuzumba maramba pfumwe izi ezanupf stronghold. Saka nezuro manheru takazoringirwawo nemayouth tikati otorerwa chikafu nemvura yedu yokumwa zvokuti nhasi tatomuka tiri very desperate tichitobhega mumavillage ari surrounding.
Asi muri kuwana here rutsigiro kubva kuvabereki vemunharaunda yamuri kufamba nayo?
Ya, rutsigiro ngati nezuro takanga tine rutsigiro rwakawanda chaizvo because isisu takanga tiri 15 ma executive members but my villagers sympathized, they joined us. We made a total number of 51 vangava vari pamati nezuro. But because ne zvimadzi danzuko ratikuita ndirokuti vabereki vari kudzinyirirwa and vari kunzi kana mukajoina vanhu ava it is going to be suicidal. Saka nhasi we proceeded tichingova a national executive council.
Saka nhasi makwanisa kufamba mutunhu wakareba zvakadi?
Nhasi ndikangoti kubva panyagande primary tafamba 20 kilometers kusvika pamashambanaka. Tatatofunga kuti toresitatiri pamashambanaka then mangwana todarikira kubva ipapo tichipfuurira nerwendo rwedu.
Vanga vari mutauriri wesangano reRural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Ruhanya vari parunhare kuZumba neStudio 7. Muri yekwadzamara inoti icharamba ichiratidzira nevana vavaitaidzamara pamusoro pekutsakatika kwavakaita zvisinei nekushoropodzwa kwavo nesangano reUNICEF. Sangano iri rakaburitsa mashoko mazuva mashoma apfuura richiti mhuri yekwadzamara yakakanganisa nekuratidzira kwayakaita nevana vavadzamara nevamwe vavo svondo rapfuura zvichitevera kusvitsa kwakanga kwaita vadzamara mwedzi gumi neminomwe vatsakatika. Asi sangano iri rinoti hazvibvumidzwe kuti vana vange vachishandiswa munyadzo zvematongerwo enyika. Asi vachibvunzwa neStudio 7 nhasi kuti seUNICEF isati yambotaura nekumbunyikidzwa kwekunonzi kunoitwa kodzero dzevana vechikoro nebato rezanopf kuti vaende kumisangano yebato iri, mutauriri weUNICEF vaVictor Chinyama havana kupindura mubvunzo uyu. Havana zvakare kupindura mubvunzo wekuti seUNICEF isina kushora kukandirwa kwevana hutsi hunokachidza kana kuti matear gas nemapurisa mwedzi wapfuura muguta reBulawayo uko kunonzi kwakakonzera kufa kwemwana mumwe chete. Vamwe vanga vachitiwo UNICEF yave kushandiswa nebato rezanopf sezvo iine mwana wegurukota rehurumende anoshandako. VaChinyama vatenda kuti mwana wenhengo yezanopf uye vari gurukota amai Priska Mfumira, muzvare Elizabeth Mfumira vanoshanda kuUNICEF vachiona nezvekufambiswa kwemashoko. Asi varamba kuti muzvare Mfumira ndovakanyora mashoko ekushora mhuri yekwadzamara vachiti pari zvino vari pazororo. Ntungamiri Nkomo weStudio 7 abata munin'ino wavaitaidzamara Dr. Patterson Dzamara.
Mashoko aya regainditi akati kaskamabva nendau yekuti kwaakabva kwacho takatisina tarisiro yekuti vangataure zvakadaro uyezve kuti vangave nekaonero kakadaro. Takanyaya kuti kaskamabva ndechekuti kuti chiitiko chagara chinoitika zvinhu zvatagara tinoita mwedzi woga woga tinenge tichicherechedza kumbunikidzwa kwemukoma webaba wevana mwedzi wega woga zuwanai tinocherechedza kumbunikidzwa kwavakaita. Uchaona kuti tinenge tine vana vake iye nyakumbunikidzwa itayo. Saka pane ino nguva panguva ino hatizive kuti chii chakanyanya kuvabata kuti vazosvike pakutaura mashoko akadaro. Hatinofunga kuti mashoko anoshoropodzeka.
Tichitarisa kushoropodzwa kwamaitwa neUNICEF, mucharamba muchiratidzira nevana vaItai here pese pese pamunenge muchirangarira itaidzamara?
Hatione tine chinotidziisa pakudaro. Isu kaonero kedu nekafungiro kwedu tiri kutiona kuti inganzi therapy pachirungu, nekutiwo vana vanokwanisa kuzowana yavanoti closure yekuziva kuti ndozvaiita baba uye ndozvaziva kuti baba vaite mambunitudzo nemhenje. Saka isu tichiramba tichidaro indaro yekuti hapana chatinoona chisiri pamutemo pakaitiwekako, hapana chatinoona tingazi tokutaura kwavaiita kuti vana vari kushandiswa semashiudhi from harm. Tisange tichikanganisika isu vanhu vakuru, hatiita honizvo. Tirikukomomereta zvinhu zvinozivikanwa nemunhu wese, kumbunikidzwa kwakaitwa munhu, kumbunikidzwa kwakaita utaigama. Saka isu tiri kuti ichi chiitiko uyezve chinhu chatinoita semhuri. Taitaura mhuri, tinova mhuri yekwedu yekwadzamara ichi involva zvisanganisira nevana vake iye utai.
Dr. Patterson Dzamara, vanove munin'ino wavaitai Dzamara vakatsakatika gore rapfuura vari parunare namutungamiri Nkomo weStudio 7. Sangano reshamwari yemwanasikana nhasi raparura chirongwa chekudzidzisa vanakomana nevanhurume kukosha kwakaita kuremekedza kodzero dzevanasikana. Chirongwa ichi chaparurwa muHarare nhasi. Mutungamiri wesangano iri, amai Ekeni achifamba, vanoti chirongwa ichi chafamba zvakanaka uye vanga vaine vanyarikani vakawanda. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Nhasi tanga tine chirongwa chataparura chatanga tichiti isusu pachirungu men as role models. Chirongwa ichi tachiparura nekuda kwekuona uwandu hwevasikana vari kumbunikidzwa munzira dzakasiyana siyana. Vangava vari kuroorwa vari vana vadiki, vangava vari kumbunikidzwa pabonde, vangave zvakare vari kushayiswa mukana wekuenda kuchikoro. Ndosaka tati regai titore varume, nekuti vari kuroora vana vari vadiki varume, vari kumbunikidza vasikana ava pabonde varume. Kazhinji kacho kunyanya kumaruwa vari kutadzisa vana kuenda kuzvikoro vasingaite kuti vaendere mberi nedzidzo varume. Ndosaka tasarudza kuti titarure chirongwa ichi kuti varume ava vakachinja mufungo wavo, muono wavo nemuitiro wavo kunoita kuti kodzero dzevanasikana dzichengetedzwe.
Zvakakosha sei kuti muwane vakomana nevarume vachipinda pachirongwa chenyu, uyezve makatarisa uwandu hwevana vari kubhinywa wakamira sei munyika pari zvino hwevanasikana vari kubhinywa?
Zvakakosha kuti tinge tine varume vachiuya muchirongwa chedu. Zvinoti muongorore netsvakiridzo yatakaita takaona kuti nguva ino yatiri kurarama tinoona vasikana gumi nemumwe chete vari pakati pemakore 11 kusvika ku15 vari kumbunyikidzwa pabonde pazuva riga riga. Uyezve uwandu hwevanawo vari kurodzwa vari vadiki vasati vasvike pamakore gumi nemasere hwawandisa zvizhinji. Saka zvakakosha kuti vanhurume vanova ndivo vari kurodza vana, vanova ndivo vari kuroora futi vana, vanova ndivo vari kumbunyikidza vana pabonde, vauye vazvione kuti zvakaipa kushayisa vana kodzero dzavo dzekuenda kuchikoro, dzekuve vana, dzekuti vasarodzwe. Vazvione kuti zvakaipa, votaurirawo vamwe varume. Tanzwa anga ari mukokwa wedu ambasada vekuCanada vachitaura ivo kuti varume vane zvinhu zviri zvavanogona kuita. Vanogona kuva ivo ndivo dambudziko, kana kuti ndivo vanokwanisa zvakare kuva vanogadzirisa dambudziko kunyanya-nyanya rekumbunyikidzwa kwemwanasikana.
Mutungamiri wesangano reshamwari yemwanasikana, amai Ekeni achifamba, vari parunare muHarare naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi. Totanga neMuzambia. Ino inguva yakaoma muZambia, nyika iri kuchamhembe kweAfrica yaizikanwa nenhoroondo yerunyararo neutongo hwejekerere. Mushure mekunge mutungamiri wenyika iyi asarudzwa zvakare achikunda nezvikamu zvishoma-shoma musarudzo dzemutungamiri wenyika, vanopikisa munyika iyi vanoti sarudzo dzesvondo rapera idzi dzakabiridzirwa vachiti vane urongwa hwekupikisa zvakabuda musarudzo kumatare edzimhosva. Kwasara mwedzi mitatu kuti sarudzo dzemutungamiri wenyika dzemuUnited States dziitwe, asi vanoongorora zvematongerwo enyika vakawanda vave kuti pane mukana unodarika zvikamu makumi masere kubva muzana wekuti varikumirira bato reDemocratic Party amai Hillary Clinton vakunde shoroma vaDonald Trump, varikumirira bato reRepublican Party avo varikukwikwidza kekutanga. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kupesana maonero panyaya yebhiri remutemo wezvicherwa kana kuti Mining and Minerals Bill. Mutemo uyu unoti makambani ekunze anopiwa maresinesi chete mushure mekunyoresa pamusika weZimbabwe Stock Exchange. Mutemo uyu wakaparurwa muGovernment Gazette nemusi wechishanu. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Hurumende yanga yava nemakore akawanda ichikurukura nekukwenenzvera bhiri iri ichiti inoda kuti nyika iwane chouviri kubva muzviwanikwa. Muteedzeri wegurukota rezvezviwanikwa vaFred Moyo vanoti mutemo uyu wakakosha zvikuru kuZimbabwe.
Wakakosha sokutaura kwatakaita kuti mutemo wanga wakaitwa kare kuma60s. Saka chinhu chinenge chakagadzirwa 1960 something chine zvachaifanira kugadzirisa zvemazuva iwawo, asi tava mu2016 kune zvakawanda zvachinja, kwete munyika medu chete asi pasi rese. Saka zvakakosha kuti mutemo uyu unge uri mutemo unogadzirisa nokushanda nezvanhasi.
Asi sechave chigariro, musoro wetsuro kushaya nyanga, hapana kuwirirana munyika, nezvimwe zviri kunzi nehurumende vekunze vanofanira kutanga vaita vasati vapiwa marezinesi ekuchera zviwanikwa. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari chipanga mazano chehurumende vachidzidzisawo paUniversity of Zimbabwe Dr. Gift Mugano vanoti havaone chakaipa pamutemo wekuti makambani ekunze anyorese pamusika wekutengeserana munyika weZimbabwe Stock Exchange. Dr. Mugano vanotiwo havatenderane nevanoti kuita izvi kunogona kupa kuti vekunze vasauye kuzouchika mari dzavo muZimbabwe.
Ndo zvakakosha izvozvo. Kanchera kuti nyika ibudirire, tinofanira kuti makambani anouya munyika munomu anofanira kumbisa pamusika weZimbabwe, weZimbabwe Stock Exchange. Mukatarisa makambani ari muZimbabwe sekuti Zimplats yakalistwa as a primary listing kuAustralian Stock Exchange. Saka zvinoreva nezvekuti maplatinum edisu sezviri seZimbabwe ari kushandisa kutsvagisa mari kuAustralia. Saka zvinoreva nezvekuti mari inotambwa makashi kuAustralia. Munhu akauya muZimbabwe, munhu akangoita mining claim kana unoisa pastock market yekunze kwenyika akutita mari. Saka nyika dzese dzine kubudira dzine development dzinokohomera makambani anonge achishanda munyika imomo kuti vaite nezve primary listing pastoretenje munyika imomo. Zvakachakupfuura nyaya dze50%. Nokuti 50% yemashares inozokosha takushiyana madividends, maprofit abuda gore rapera. Yeti zuva nezuva mashare anonge achitengeswa.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vanoti kuda kumanikidza makambani ekunze kuti vanyorese pamusika weZimbabwe Stock Exchange kuzvisikira moto muziso.
Tiri munguva yokuti nyika dzose dziri kuzarura maborders adzo, inonzi globalization. Makambani anoregister kwaanenge achida achishanda kune dzimwe nzvimbo. Zvino mukati imi makambani anongorejestwa kunzi aipinde mumining anofanirwa kana kusungirwa kunge akarejista pamuZimbabwe. Zvinoonesa nokuti stock exchange yedu haina kunyatsodzika zvakaita dzimwe mastock exchange ara London, ana New York, ana Tokyo, vane misika yakadzama ine mari yakawanda chose. Muno muZimbabwe sekuzova kwamunotoita hatina mari, tinotota dambudziko rekushaya mari yave kuita kuti nyika isafambe ichiende mberi.
Mashoko aDr. Kanyenze anotsinirwawo nemutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party vatendai Biti avaimbova gurukota rezveupfumi. Vabiti vanotiwo zviri kuitwa neZimbabwe hazvikwezveve kunze.
Zvinhu zviri kuitwa nehurumende yapererwa. Pfungwa dzakadzama kuti inga bata sei nyaya dzeupfumi. Chiri kunetsa muZimbabwe ikwe zvinezvi inyaya yekuti nyika haina mari. hakuna foreign direct investment, hakuna liquidity, current account, kana kuti account yaya yeku inomeja kuti zvekutengeserana nezvekutenga zvekunze yakabovuka. Saka nyika haina mari. Saka zvatinofanira kuita izvinezvi seZimbabwe kuti tipone, kutoti vanhu vekunze vatouyisa mari munomu. So zvinhu zvakafanana nechi chirongwa chamuri kutaura ichi chekuti makambani zvari paZimbabwe Stock Exchange aliste nechirongwa cheindigenization, zvinhu zvinoita kuti mari isauye muno muZimbabwe. So i wrong policy iri kuimplementwa at the wrong time. Dzishomanene nyika dzine mutemo wakadaro, even South Africa chayo hadzina. I could have appreciated in minute airanga vati makambani anoita dual listing. Dual listing inobvumidzwa. Dual listing inenge yakureva kuti unogona kureiza mari paZimbabwe Stock Exchange. Saka unogona kuita list paZimbabwe Stock Exchange, waita list ku Canada kana kuti Australia.
Asi vamoyo vanoti kana pachinge paita mutauro panyaya yakadai, matare enyika anotire House of Assembly ne Senate anokwanisa kukwenenzvera mutemo uyo.
Kana zviri izvo zvezvanyo zvanzi nehurumende, ndo zvatinoona zvakakodzera. Zvichanotariswa neparamendi, zvigoenda kuimba yeparamendi yokumusoro vagotaura maonero avo. Ndidzo dzimba mbiri dzinobva nouono hwavanhu kubva kwavanomirira vanhu. Saka kana idzodzo dzimba mbiri dzikabuda chiti aiwa vanhu vari gunun'una havadi izvi, ndo vanochicha ngwaro iroro. Hurumende yosaina zvandido zvinodikamwa navanhu. Vanhu vanotaura vachipinda nomuvamiririri vavo.
Mutemo uyu uri kuzeiwa nedare reHouse of Assembly pari zvino usati waendeswa kuSenate. Ndakamira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Muchirongwa chedu cheLive Talk The Connection na 8:30 p.m. tiri kutarisa kunetsana kuri pakati peUNICEF nemhuri yekwadzamara nezvokuratidzira kwakaita vana vavaitai dzamara neshamwari dzavo muHarare yesvondo rapera. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai matext message panamba inoti 001-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuti ratigwa kufonerai. Kambo Zimbabwe kubva kuna mushakabvu Simon Chopa Chimbetu kachibva kuno ku Studio 7. Zvirongo yedu yapera, regai timbotarisa musere nhau zvakare. Pastor Ivan Mawarire voshanya kuAmerica asi vanhu vachipesana pfungwa nezvekumboenda kwavo muhupoteri. Hurumende yonetsana nemagweta anorwira kodzero dzevanhu nemutemo wairi kuda kuparura wekusora kana kuti cyber bill. Nyanzvi munyadzi zveupfumi dzopesana maonero panyaya yebhiri remutemo wezvicherwa wekuti makambani ekunze anopiwa maresinesi chete mushure mekunyoresa pamusika weZimbabwe Stock Exchange. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndokusiyamina Chris Gande naMavelas Muhlanganya uye.